Vachangirai vakatarisirwa kuparura misangano iyi nechishanu mudunhu reMatabeleland South vasati vaenda kuMatabeleland North, Bulawayo, Masvingo pamwe nemamwe matunhu ose munyika. Mashoko aburitswa nemutauriri wavachangirai vaLuke Tamborinyoka anoti kunyange komiti yepamusoro yebato ravo yeNational Council yakatambira hwaro hwekuumbwa kwemubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo, vachangirai vanoda kupamukana kuvatsigiri vavo hwekupa pfungwa dzavo panyaya yemubatanidzwa uyu. Mumwe mugari wemuHarare uye ari mutsigiri webato reZimbabwe People First, amai Leonora Matutu, vanoti vanotsigira danho riri kutorwa navatsvangirai iri.
Ndinoona kunge zvinhu zvakanaka nekuti mavhotes sezvataurwa anokwirirawo endi hazvinhu zvakangonaka ndokuona zvirizvo.
Asa amai Virginia Nepure vanogara mumusha weAllen Park muno muHarare vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti vatungamiriri vatange vaenda kuvanhu kunovabvunza zvavanoda kuti zviitwe vasati vatora matanho ane chekuita neramangwana ravo.
Ndinoona chiri chinhu chakanaka, at least kawana munhu wekutaura naye tinazvo zvakawanda zvekutaura, asi nyaya yekuti unenge usina access pamwe yekuti pamwe hauna TV, hauna foni kana redhiyo, asi kwauya kukataurwa newe face to face unotaurawo zviri pamwoyo pako, zvinhu zvofambira mberi. Ndinoona sechinhu chakanaka.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti mapato anopikisa anofanira kupinda musarudzo idzi akabatana, pane vamwe vatsigiri veMDCT vakaita samuzvare kundai vambe vanoti vatsvangirai vanofanira kupinda musarudzo idzi vari vega sezvo vachiti vane mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi vari vega.
Izvi zvekuto zvekubatanidza mapato izvi hatitombozvida, hatizvide because tsvangira yagara atori nemavhots ake ende tikutomuvhotera ende ndewatikutoda akahwina kudhara murume uyauya ende pamberi naye.
MDCT inoti yakakunda musarudzo dzose dzapfuura asi iri kupomera mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF mhosva yekubirira musarudzo idzi. Nekune rumwe rutivi, ZANU PF inotiwo yakakunda musarudzo idzi zviri pachena. Mapato anopikisa anoti nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzave pachinhano chepamusoro, asi vanoziva nezviri kuitika munharirano idzi vanoti vatungamiriri vemapato anopikisa aya vari kuita makakatanwa ekuti achange achitungamirira mubatanidzwa uyu ndiani. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU PF inogona kuramba iri muutongi kana mapato anopikisa akapinda musarudzo dzegore rinouya akapatsurana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.